manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro ndira 28 2019 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri mu Washington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Chakungangota kusewana wezimbabwe ndechekuti paitwe yatinoti muchirungu action. Kutawanikwe pari kuitwa zvinhu zviri kuitwa kuratidza kuti muhongu wanomandadza chaaikurevesa izvi wari pachokwadi.
Dande mutande retwitter rinonzi ndere mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa rinoti vari kukachamadzwa zvikuru nevideo yemunhu akabuda panepenyuro yeSky News yekuBritain achishungurudzwa nemumwe muuto nemupurisa vachiti vachaongorora nyaya iyi. Bato rinopikisa muSouth Africa Red Democratic Alliance rinoti riri kuronga kuendesa hurumende yeZimbabwe kuUnited Nations uye kuInternational Criminal Court kuti iperefetwe nenyaya dzekutyora kodzero dzevanhu. Vagari vekuDurban munyika iyi vari kurongawo kuratidzira nemakenduru vachiratidza kubatana nemhuri yeZimbabwe inonzi iri kushungurudzwa nemauto. Dare reparamende rovhurwa mangwana pasina nhengo dzeMDC dzakawanda sezvo vamwe vari muhusungwa vamwe vachitsvagwa nemauto nemapurisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti mapurisa nemasoja vakaonekwa vachirova vanhu vairatidzira vanofanirwa kusungwa. Vamunangagwa vataura izvi padande mutande retwitter mushure mekunge nepenyuro yeSky News yabudisa vhidhiyo yemapurisa achirova vasungwa vakange vaine simbi mumaoko. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vaudza Studio 7 kuti izvi zvagara zvichiitika munyika kwenguva refu. Naizvozvo vanoda kuona vanotyora kodzero dzevanhu vachisungwa kwete kungotaura nemuromo bedzi sezviri kuitwa navamunangagwa. Vamafunda vati vachatenda vazviona vachiti zvingave zvakanaka chose kana mutemo ukashandiswa pavanhu vese zvisinei kuti masoja, mapurisa kana kuti vakapfeka mbatya dzebasa ripi zvaro. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vagora kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Isusu tiri kukurudzira kuti zvinhu zvataurwa izvi hazvina kutanga kutaurwa nhasi, zvinhu zvatakanzwa zvitaurwa kumashure uko. Chatingangoda sevana veZimbabwe ndechekuti paitwe yatinoti muchirungu action. Kutawanikwe pari kuitwa zvinhu zviri kuitwa kuratidza kuti muhongu wanomandadza chaaikurevesa izvi wari pachokwadi. Ndikudai manzi action muchirungu ndiva tiri kukumbirai kuti dai vasagume mukutaura tigumire muzviito ndobva tiri kuchemeresa vana veZimbabwe kuti tione kuti vana kuti vana veZimbabwe vese vakaenzana pasava nevana vanonzi ava vari special havabatwa nevana vebvumidzo kumbonyikidza kodzero dzevanhu. Tiri kukumbirawo kuti ngatisegomire zvekungotaura choteka tichiitewo zvinhu zvinobatika neaction diva tiri kuda.
Munoona sezvinogoneka here kuti masoja nemapurisa vasungane?
Hazvitadzi kuitika nekuti pakumbiro remutemberi kuti munhu apara mhosva angaiva akapfeka yunifomu tsvuku yegirini itema bumbiro rese reZimbabwe rinoisa vazvizvarwa zveZimbabwe macitizens wedha uri mupurisa uri musoja pasi pebumbiro remutemo weZimbabwe.
Kuti zvibude zvine chokwadi zvinofanira kuitwa nenzira ipi?
tinotarwa kuti wano enforce mutemo anova muchirungu ano enforcement agents reserves in Zimbabwe Republic Police mapurisa edu aripo tinotarisira kuti wange vachiita basa tinotarisira kuti wange vakatoita basa nguva yakapfuura iyi izvozvo zvitakutongotaura zvedu bhati imombe kana kuti mahosi atobuda mudanda.
Sekutaura kwamaita izvi zvanga zvichiitika kwechinguva chakareba, munofunga kuti chii chakonzera kuti vamunangagwa vataure mashoko aya iko zvino?
Tingatonzwa mai vamunangagwa kuti nemhaka iwa zvitaura zvinhu izvozvi nhasi zvino zvisina kutanga zuro, zvino zvisina kutanga last week, zvino zvakatanga kumashure zvanoziva kuti nyika yedu inyika inoshushikana zvikuru kubva kunangagukura hundi kubva kunangaraba tsvina kuuya kushungurudzwa kwavana vanabogimuchambera vakasota kunotisiya, kushungurudzwa kwemagwedo ekuvhe, kushungurudzwa kweabe yangu yakadoinawo majinamiti, zvinhu zvatiana zvichitika mazuva nezvegore negore munyika yezimbabwe. Saka ndiri angatotiudza kuti kwende mhaka ivazofunga kuzoti a nekuti zvakutiswa kunze kwenyika zvabuda pastynet zvabuda pabbc ndosaka vakutanga kumhanya naye achiti a ndazinivhesigeti. Asi tikuda izvozvo muchishona kune tsumo inogichindi inoiziva zvizara zvezimbabwe totenga dzama dzaita sei.
Avo vange vari mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunare kuHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Zvichakadaro dare reparamende rinovhurwa mangwana pasina nhengo dzeMDC dzakawanda sezvo vamwe vari muusungwa vamwe vachitsvagwa nemauto nemapurisa. Mutungamiri webato guru rinopikisa muSouth Africa reDemocratic Alliance vaMuzi Maimane vaudza vatori venhau kuti vari kuronga kukwidza Zimbabwe kudare reUnited Nations uye kuInternational Criminal Court nenyaya yekutyora kodzero dzevanhu. VaMaimane vari kupomera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mhosva dzekumbunyikidza kodzero dzevanhu vemuZimbabwe vairatidzira kusafara kwavo nemamiriro akaita zvinhu munyika. Vashorawo hurumende yeZimbabwe nekutumira mauto ane pfuti kunorwisa vanhu vasina chavakabata. Vaisawo chikumbiro mudare reparamende yeSouth Africa kuti rizeye nyaya yeZimbabwe vachishora mutungamiri wenyika iyi vaSiril Ramaphosa nehurumende yavo nekutadza kubatsira Zimbabwe. VaRamaphosa vakabuditsa mashoko ekuti vamunangagwa vari kugadzirisa zvinhu uye vakati Zimbabwe ibvisirwe zvirango, asi zvakapa kuti zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviratidzire pamuzinda yeSouth Africa. Mutungamiri werimwe bato rinopikisa muSouth Africa vaJulius Malema vakashorawo vamunangagwa nekutumira mauto mudzimba dzevanhu ayo ari kupomerwa mhosva dzekuponda, kubata chibharo uye kuita vakawanda kafiramberi. Tichiri panyaya yekuratidzira iyi, nhengo dzezanu PF nhatu dzakapisa bhazi reZupco kuWhite Cliff uye kupwanya nekuba zvinhu muchitoro chenhengo yedare reparamende yezanu PF vaWebster Shamu. Vatongerwa kugara mujeri kwemakore ari pakati pemashanu nemanomwe nedare raMajor Street muHarare nhasi. Vakatungamira urongwa uhwu vaEmmanuel Chari vanzi vagare mujeri kwemakore manomwe asi vachangopika makore matanhatu chete. Vamwe vashanu vatongerwa kugara mujeri kwemakore mashanu nemutongi wedare rimwe chetero ndiva Elijah Makomo. VaElijah Makomo vati kupwanya zvinhu imhosva yakakura zvikuru, asi vamwe vaviri vainge vasungwawo vasunungurwa nekuti pange pasina umbowo hwakakwana. Zvichakadaro mutungamiri weZCTU vaPeter Mtasa vamiswawo pamberi pedare raMajor Street vachipomerwa mhosva yekuronga kuratidzira nekuda kupidigura hurumende, asi vari kuramba mhosva iyi. Mune imwe nyaya yanga iri kumatare, vamwe vanhu vatanhatu vainge vasungwa kumashonaland west vachipomerwa mhosva yekuita mhirizhonga mukuratidzira vasunungurwa nedare. Vasunungurwa mushure mekuwanikwa vasina mhosva vanosanganisa vagari vemuchinoi vanoti Obey Zirota, vasimbarashe mubayira kuenda, vamini Bizabani, va Owen Msariranwa, va Bezel Nira, uye va Adonai Tiriwawi. Kumashona Land Central va Ernest Gandai, va sununguruwa ose zvovanza vana mosva yavakapara.
Saka vanhu izvozvi hakuna kwokuti vanhu vaenda vari kudzindai kwamakabva. Kwamakabva ndekupi?
Vamwe vanorarama nekutengesa pamusika wembare uye mumigwagwa yakawanda mumusha wevazhinji uyu varasikirwa nemari yakawanda mushure mekunge kanzuru ichibatsirwa nemauto yaputsa misika yavo. Izvi zviri kuitikawo kuchitungwiza. Hatina kukwanisa kubata meya weguta reHarare vaHebert Gomba sezvo nharembozha yavo yange isiri kudairwa, asi tabata kanzura weMDC vaGilbert Kamsanga Hadebe vanoti kanzuru haifanirwi kurega vanhu vachivaka pasina mvumo. Tataurawo nemunyori wesangano reSurvival Vendors Union vaEmmanuel Kwamira kuti tinzwe zvizhinji vakatipa nhoroondo inotevera.
Saka vanhu izvozvi hakuna kwokuti vanhu vaenda vari kudzindai kwamakabva. Kwamakabva ndekupi? Hapana munhu anongomuka achingodya kuenda kwakabva iye asa kwabva. Vanhu vese vakangotangawo mabhizinesi avo achingotengesa-tengesa vari panzvimbo dzavanenge vari. Then vobva vapiwa zvimataxishop unozviziva kuti kumbare nenyaya dzemisangano misangano yakanga iri kuedza nepf. Saka ndiona zvava zvepolitics zvokuzoti sei makazovhotera opozisheni. Saka vapwanyirwa zvese matebo akanga asiyiwa ese akanga aitwa pachiground paopen space abva abviswa ese zvese zvavabva zvapwanywa. Vanhu havana kwokuenda vari kungotenderera vari panzvimbo imwe chete kutoshaya kuziva kuti vachatanga nekupi kana kuenda nekupi. Kanzuri yachona yati hamutombonzwawo vamwe tambobatawo meya vedu vaGomba vakatombotaura vachiti aiwa isusu takangopuwa go ahead nehurumende tekushanda tiri pamainstructions edu egovernment. Saka titombozviva kuti government yachona igovernment ingori yega here isina vanhu varombo munyika isina vanhu vanotambudzika munyika kana tingei vakapfuma chete tizive ndei vakapfuma chete zvo ndizvo zvazvo.
Ivo vehurumende mambonzwawo rutivi rwavo here?
Ukatotiraya kuti muvabati hauna waunobata vanongodirectana kuti fonera minista wakati iyo minista ane asingabatiki. Saka hatiti kuziva kuti nyika inocharararama iri vanhu vavaya vakapfuma chete here kana kuti kweti noti sondorapera vanhu vakabva mukurohwa. Saka nanhasi izvozvi operation yakanga iripo yanga itori nemasoja mukati ari mukati memarori ekanzuro ayaya ari kutomhanyisa vanhu still sezvaizvozvo. So far kutaura kudoko handina kana 2 minutes iri pana 14 ndichitoona polisi ichitopfuura ichitomhanyisa vanhu zvakakutoita kudzingirira chaiko chaiko vanhu vari kutoraya kuti vararame. Saka hatichazivi kuti takugara tiri pauranda here kana toita sei mukati menyika yezimbabwe.
Kuti hapana imwe nzira ingaitwe here kunze kwekupwanya?
Havana nyaya vanhu chavanongomuka vakaronga rwendo rwavo havana wavanoyambira kana munhu wani kungomuka usiku vobva vangotanga kuita zvinhu zvavo vega vakanyarara. Isu totozongoona yangoveri hondo kuti ubvunze zvabva nekupi unoti usangana pane masoja pakatobatwa nepfuti dzakatopakatirwa. Saka unotoshaya kuti ziva kuti tiri muhondo here kana kuti hatisi muhondo hatichazviziva manje.
Avo vanga vari munyori wesangano reSurvival Vendors Union vaEmmanuel Kwamira vachitaura parunhare vari kuHarare neStudio 7. Vamwe vagari vekwaMutare vanoti vari kufara zvikuru nekuuya kwemabhazi eZupco muguta mavo vachiti vemakombi vainge voita madiro aJojina vachivabhadharisa mari dzakawanda zvikuru. Makombi anonzi anga achibhadharisa madhora maviri pari kubhadhariswa dhora nemabhazi aya. Asi urongwa hwehurumende uhwu hunoshanda here sezvo yakambozviita kare zvikazongopera sedova? Mutori wedu wenhau Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Sezvo mabhazi eZupco ave mashoma, hurumende iri kushanda nemamwe makambani akazvimirira kuti itakure vanhu. KwaMutare hurumende iri kushandisa mabhazi ekambani yekwaMupfumi yeGold Class, yeMatsatsi Buses, Indo Africa Buses nemamwewo. Mabhazi aya ari kutakura vagari kubva kumisha inogara veruzhinji inoti Danga Mvura, Chikanga, Hobhouse, Sakubva, Zimunya uye Penalonga nekwaChigodora. amaisha ndio ngari vume vanofamba nemakombi muguta zuva nezuva mamutare vanoti vagonerwa zvikuru pakuya kwemabuta vanhu aya nekuti vange vodhurirwa pakufamba
zvinokufarira chaizvo nekuti zvinoita kuti makombi asanyanya kudhura asi chikumbiro changu kuti mabhazi dai adzika hafani kuti kuenda kuhobhosi kana kudanga mvura dhola zvofanana nemakombi mabhazi fuel yao yakati chipeo nekuti ari subsidized kana wakati dhola nemakombi vanonyora pabusiness bhozi munhu anotoopera kukwira kombi nekuti kombi inokasika kuzvara than bhazi
asi vakiliopasi mucheche avo vanoshanda kumakombi anotakura vanhu vanoenda kwachigodora vari kuchema nerekuti havachakwanisi kuita basa zvichitevera kupinda kwaita maduta vanhu ari kushanda ari pasi pehurumende aya
vera aitikwanisawo kutipawo dhizeri raari kukwanisa kupawo mabhazi rakachipa iro rero takwanisawo kuitawo purize yaanoita iyoyo kana kuite dhora tinoita katipawo nedhizeri rakachipa pari zvino takanga tiri kuite $3 iwo ari kuite $50 saka izvi tadzokawo kuende $50 nekuti hapana zvetingabatsira kuti motika dzedu dzipere mapepa kuti mapepa esa expire ekukanzuru ese mapepa emota aexpire takamira tisina chatiri kuita saka takutazama kuti tiitewo $50 ipapo zvinoenderana nemabhazi iwo ayo kuitira kuti tikwanise kuseenza
mabhazi aya ari kubhadharisa mari inoita dhora rimwe chete muguta asi makombi aimboita madhora maviri kwachigodora Zimunya uye Penalonga kuri kubviswa dhora rimwe chete rine chidimbu asi vemichovha midiki vange vobhadharisa madhora matatu parwendo mumwe wanofamba nemakombi kwamutare vajeremaya mabika vanoti zvaitwa nehurumende hazvina kurekwa zvinosvika sezvo zvakamboedzwa zvikatadza kubudirira muzvare Patricia Mutema avo vanoita basa rekutengesa zvekudya pamusika mukuru wemuguta mamutare uyo unozivikanwa nerekuti mujiti apo paisimira maduta vanhu anoenda kunze kwenyika kunyanya kusouth africa vari kuchema-chema kuti kubviswa kwaitwa maduta vanhu aya achiendeswa kumusika wehuku kusakubva kwavapinza nzara sezvo vaitengerwa zvakanyanya nevafambi vaienda kure pari zvino musika uyu wave wemaduta vanhu vemuguta chete vasingatengi chinhu
izvi zvimasvika pano ndakangogara ndiri 1 hapana kana kasoma iri pano basa ratidzikirei saka dai makombi akamainoti achadzoka here kana kuti hatizvichamira sei kuti basa redu risandiwo zviri nani
mukuru wekambani yezupco kwamutare vatito chirau vanoti maduta vanhu aya apinda mumigwagwa yemuguta kuzadzikisa chinangwa chehurumende chekurerutsira vagari pakufamba sezvo vemakombi vange voita madiro ajojina vanoti pakaitwa wirirano nemakambani akazvimirira oga kuti vavaitire basa iri sezvo vasina maduta vanhu akakwana anokwanira maguta ose ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Loida Moyo
vabereki vakawanda vari kuchema-chema nekuwedzerwa kwemari dzezvikoro mumasvingo mushure mekunge hurumende yazvipa mvumo asi vakuru vezvikoro izvi vanoti hapana chekuita sezvo zvinhu zvave kudhura Gandri Maramba anoti panyaya inotevera
zvikoro zvizhinji munyika kunyanya zvemabhodhingi zvakakwidza zvakanyanya mari inobhadharwa pakotoro yoga yoga pakupera kwesvondo mushure mekuita musangano nevabereki vachivaudza mari itsva dzinonzi dzibhadharwe nechimbi chimbi amai Endrance Takaedzwa vane mwana anodzidza paZimuto High School vanoti vari kurwadziwa zvikuru nekwidzwa kwemari yechikoro uku
isusu nyaya yefizi yakatotiomera because kukwidzwa kwayakaita hazvipindira nemari dzatiri kuwana saka tisiri savabereki tichaiwanepi zvinoreva kuti vana vachatodzoka kumba kana kuti vachatofa nezhara variko todzokera zvekare kuya kwokuti wana wemufumi ndiye inoenda kuchikoro mwana womuromba achigara kumba hurumende kana yakakwidza chifizi ichitendera zvikoro kuti zvikwidze fizi vatirwadzisa isu tisingawani mari inokwanirana
amai sungano zvaraibwanashe vanoti hurumende yaifanira kuti vashandi vawedzerwa mari vasati vawedzera mari yechikoro sezvo vave kuomerwa neupenyu
kukwidzwa kwemitengo yemaschool fees hazvina kumira zvakanaka nokuti ukatarisa chekutanga chaicho mari inotambira mushandi haina chayakawedzerwa ndiyoyo kana iri 200 chikoro chekwa chakwidzwa ne65% kureva kuti inini semubereki ndine vana 3 kana 4 ende kunofiwa vana vehama zvinoti mana hazvisi justified zvachose chose apa tichangobva zve back to school mabhuku ari kudhura kavha chairo rimwe chete inenge chinzi $50 ivonoda kukavha mabhuku kuke mwana 21 saka imari iyoyo ichibva futi paka 200 ikokaya kandotambira
mashoko yano tinoona vatichaona chihwani panoti vachazive pfumo rovobaya
haisa tigoni kuwirirana nazvo izvozvo nokuti nyamwe neso mari zvacho hatina kwatogona kudziwana hatina kuwedzepo kana mari kwatodzihora dei vakagara vataura papa vatakabhadhara madeposits dei tinakisa vana vedu ipapo apa vavada vashandisa advantage yekuti takatobhadhara dzimwe kuti vaidzosava inenge isingadzoseki saka zvakaoma because inesiwo mari yacho hatina
asi vezvikoro vanoti vakakwidza mari yechikoro nekuti mitengo yezvinhu zvose munyika yakakwira zvikoro zvizhinji zvakawedzera mari pakotoro imwe chete nezvikamu zviri pakati pemakumi matanhatu kusvika pamakumi masere kubva muzana mabhodhingi mazhinji aibhadharisa mari dzinosvika mazana makumi manomwe kana masere zvinoreva kuti iye zvino vabereki vava kubhadhara mari inopfuura chiuru chemadhora zvimwe zvikoro zvakaita segokomere pamushana nest andons nezvimwe zvakawanda wanda zvemabhodhingi zvakawedzerawo mari musi wemugovera apo vabereki vakadeedzwa kumusangano vachishanyira vana vavo mumwe mukuru wechimwe chikoro akaramba kudomwa zita rake achiti bazi redzidzo harivabvumiri kutaura nevatori venhau akati vakakwidza mari nekuti mitengo yemafuta yekufambisa dzimotokari yakapa kuti mitengo yezvinhu zvose munyika kunyanya chikafu iwedzere zvakanyanya vemabhodhingi vanoti mari yakanga yabhadharwa nevabereki pakuvhurwa kwezvikoro ndedzemadhipoziti nekudaro vanofanira kuwedzera mari vakatadza vana vanodzingwa zvikoro pachikoro chezimuto panonzi pakaita bopoto pamusangano wekuwedzera mari apo vabereki vakarambira vakuru vechikoro vepo vachiti ivo havana kwavanowana mari yekuwedzera studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvidzidzo munyika vapo mavhima kuti varipe pfungwa dzavo pazvichemo zvevabereki zvimwe zvikoro zvakazvimirira zvinopindwa nevana veshoroma zvinhu zvakawedzerawo mari uye zvave kuda mari yekunze kunyanya madhora ekuamerica mumasvingo zvikoro zvakaita seriverton nekyle college zvevana veshoroma zvave kubhadharisa mari inosvika zviuru zviviri zvemadhora ekuamerica zvimwe zvikoro zviri zvemabhodhingi zviri kuwedzerawo mari uye zvimwe zvacho zviwedzera kakapetwa kaviri ndakamira studio 7 mumasvingo ndini gandri maramba
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanoti vari kuona paine mukana uri pakati nepakati wekuti dare reCongress ribude nechibvumirano chavanotambira kuti vapasise bhajeti mamwe mapazi ehurumende yeAmerica aingambovharwa sezvo pasina kuwirirana pakati pavaTrump nebato remaDemocrats avhurwa vaTrump vanoti vanoda mari inosvika mabhiriyoni mashanu nezviuru mazana masere yekuvaka mudhuri pakati penyika yeAmerica nenyika yeMexico vachiti pane vanhu vanoita zveumhondi uye vari kutengesa zvinodhaka vari kupinda muAmerica zvisiri pamutemo asi vebato remaDemocrats vanoti havasi kuzopa vaTrump mari iyi izvi zvakapa kuti mamwe mapazi ehurumende avharwe kwemwedzi wose iye zvino vaTrump vakatenda kuti ambovhurwa kwemavhiki matatu nhaurirano dzichienderera mberi nhasi vashandi vakawanda vehurumende vange vambomiswa basa uye vange vasiri kutambiriswa mari vatanga kudzokera kumabasa vamwe vanhu vakarohwa nekushungurudzwa nemapurisa pamwe nemasoja vanoti havasati vanyatsowana kurapwa kwakakwana ata achigoriwa anoti panyaya inotevera
vakawanda vevanhu vakarohwa ava vanga vasina kusununguka kutaura nezvesekwende yakavawira asi vanoti vakazvifunga miviri yavo inomerera nekutya asi vamwe vaudza studio 7 kuti hapana kusiri kufa nokudaro vanoda kuti ruzhinji ruzive nhamo yavakaona mumwe akarohwa nemasoja akatyoka ruoko ndeva Amos Mapfumo vanogara mumusha unogara veruzhinji weWhite City
tongoti almost vesangaine futi vapinda mufaifu vacho vakapinda mumba vatanga kundirova vese ndibva hwana sara achindirova mubva andirova nebatastiki ruoko rine ndasimudza ruoko mudenga ndobva ruoko rwaatyoka pekutanga ndobva ndanzengesa ruoko rendobva ndaisa pasi sa the moment yandakarohwa ndisimunhairwadziwa ndakatanga kutenderera ndiri pasi pavo Ndaka gara rukurere, ndaka vandasimudzwa ndabva kurwadziwa. Pandaisa mudingo zvakanza akuda kudzorera ndobva ndinongedza nepfuti pamumeso. Ndaka simudza ruko mai ndakuchika sepfuti ndakabva ndasimudza ruko nechita amusadaro. Kubva arunisandura pfuti iyi. Kubva ruva pasempozini pangamburuva pakatyoka paipa. Ruko ndobva rabhinda manje.
Vamapfumo vanoti nanhasi havasati vawana ruyamuro ruzere sezvo vasina mari yekuti vaiswe plasta kuti ruoko rwavo rupore. Mumwe akakuvara apo akabayiwa nepfuti pagumbo ndiva Bernard Mutero vanoti havasati vawana ruyamuro rwekurapwa.
Nekuti ndairwadziwa vozvairwa hamuno mese mese masputi okurohwa zvamuno mese. Saka ndakaona kuti hei pandainzwa kuti paurwadza. Nasomudza makumbo anenge akandijunga nekubanga repfuti ndirangapinda semunhu anga asina kana mari. Ndakatongoti mazuva ndakatora mazuva ndakagara.
Vamuchero vanoti vakatozonunurwa nemudzimai wavo uyo akanyisidzana nemasoja aona kuti vaingevo vaitakafira mberi.
Zvakazoitika ndezvekuti madhamu vakanga vakavharirwa mukati vakanzwa kuti munhu uyu ari kurohwa panze achachemi kana kuita sei kana kutaura achataura. Vakabuda padhoo vachipushira mapurisa anga ari kusaidi vachiwira uko ndobva vabuda. Ivo vakatorohwawo zvavo ndobva vauya vakati muri kuuraya munhu chichi atadzei zvanzisa sikurova munhu ane mhosva. Tiri kungorova munhu chero hatinei kuti watadza here kana kuti wapara mhosva hatinei tiri kungorova chete.
Vamwe vakarwa vaudza Studio 7 kuti havana mari yekunorapwa. Vamwe vachiti kuchipatara vanobvunzwa tsamba yekumapurisa vasati varapwa vachiti vari kutya kunotora tsamba idzi nekuti vanogona kushungurudzwa zvakare. Chiremba uye vari mumiriri wechinhoi muparamende Dr. Peter Matarutse vanoti vanhu vakarohwa vanoda kurapwa maronda epanyama nemaronda epamweya sezvo vakashungurudzwa mweya yavo zvakare. Vamatarutse vanoti kunyange vanhu vakaona zvichiitika vanofanirwa kudzikamiswa kana kuti counseling. Dr. Matarutse vanoti zvipatara zvifanirwe kuda tsamba yekumapurisa vachiti vanofanirwa kurapa munhu vozoti munhu aende kumapurisa nenyaya yake.
Vanotanga vaendonzi tida changu yaina mapurisa kuzvirapa hazifaniri kumhudaro munhu anofanira kungoti achingosvika otora.
Vamatarutse vakayamura vanhu vakawanda masvondo maviri apera vanoti vanhu havafanirwi kutya kuenda kunorapwa vachiti vanachiremba vakawanda vanoyamura vanhu vanenge vawirwa nedambudziko serakawirwa nevakawanda munguva yekuramwa mabasa. Sangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights rinoti vanhu gumi nevaviri vakaurayiwa nemauto nemapurisa mukuratidzira uku zviuru nezviuru zvevanhu zvikakuvara. Vamwe vanodarika chiuru chimwe chete vari muhusungwa vamwe vakakuvara asi vachiti havasi kuendeswa kuzvipatara. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndine Arthur Chigoriwa.
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika vanhu vachipomera mauto mhosva yekuvashungurudza. Vamwe vanoti kuti zvipere panoda nhaurirano asi izvi zvingatange sei. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 6040 ne 19460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930 7270 ne 9885 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, totarisa musoro wenhau dzedu dzanhasi. Dande mtande re Twitter rinonzi ndere mtungamiri wenyika wa Mnangagwa rinoti vari kukachamadzwa zvikuru ne video yemunhu akabuda pane penyuro ye Sky News yeku Britain achishungurudzwa nemumwe muto nemupurisa vachiti vachaongorora nyaya iyi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuoneka ine mufaro. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlaka 28 ezibandlela 2019 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
lokhu kwenzakalayo kade kungafuna isikhathi ukuthi le nkulumo phakathi kwabantu abadizelizelwayo la i-council ngokwayo, but lokhu is now beyond i-capacity ye-council ngokwayo ngoba i-directive eyasuka la kuhulumende.
Izakhamizi zemzini weMbare eHarare zilahlekelwa impahla ebiza imali eningi ngemva kokudilizelwa amavinkili lamabhizimusi amancane ngamapholisa ekansili emanyene lakahulumende kunye lamasosha.
So into zentengo anti babagadi currently lapha eZimbabwe akula price control. Ama price while the government ya negotiate la ma producers kuvunyelana ama price. Intengo ziyachana endawo lezi lalezi.
Intengo yempahla ezitolo isikhuphuke okuphindwe kanengi nengi kulandela ukuqonga kwentengo yamafutha ezimoda. Umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqwe leHighlanders uMadinda Ndlovu uthi ukuqatshwa kukaVictemba Ndlovu kuza kwenza yena athole isikhathi esokusebenza labadlali abasakhulayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Iningi lezakhamizi zemzini weMbare eHarare zilahlekelwe impahla ebiza imali eningi kulandela ukudilizelwa amavinkili lamabhizimusi amancane abikwa akhiwe okungekho emthethweni ngamapholisa ekhansili yeHarare emanyene lakahulumende kunye lamasosha. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
Lokhu kuza ngemva kokuba ikhansili yethule umbiko enkundleni yokukhulumisana ebulenjini eTwitter ngeviki edluleyo sasayiza kamizi zeMbare ukuthi ikhansili izabhidliza le miduli. Ukubhidlizwa kwamavinkili lokhu kuqalise izolo kwaqhubeka phambili namhlanje lapho amasosha abekhokela izisebenzi zikakhansili ukubhidliza lezi zakhiwo. Kodwa kudanise uzulu isandla esilukhuni sabebutho kulolu hlelo bona bevele bengamelanga baphatheke kulo. Ukhansila weHarare uMnumzana Thamsa Nqahadebe uthi bekubalulekile ukuthi ikhansila ikhulumisane labanini balawa mavinkili ukwenzela ukuthi abantu bangalahlekelwa impahla.
Mire labantu lokhu kwenzakalayo kade kungafuna isikhathi ukuthi le nkulumo phakathi kwabantu abadizelizelwayo la ikhansili ngokwayo, but lokhu is now beyond i-capacity ye-council ngokwayo ngoba i-directive eyasuka la kuhulumende.
Uqhubeke ethi kulusizi ukuthi abantu sebelahlekelwe impahla ebiza imali eningi ngoba abazange bathole isikhathi eside sokuthi bakhuphe impahla zabo emavinkilini la kuhle.
Ye, izinto kathesi uZulu uyamhlupha, izinto zisanzima ngoba sisasuka emsimeni esokuthi izinto zikhwele bengakhangelelanga and bengalungiselanga ama-salaries abo labo lapha abasebenza khona lalabo abazingelayo izimali ngendlela yokuthengisa akukabi lentshintsho engabanika ukuthi baphefumule kakuhle. Kunzima kakhulu, kuzanika ukuthi uzulu aze ubuhlungu obungazathi sebungezelelekile zalokhu kudilizwa kwezinto.
Imizamo yokukhulumisana nesikhulumeli sekhansili yeHarare uMnumzana Michael Shidembe ehlule ngemva kokuba umakhalekhukhwini wakhe ubecishiwe. Kodwa abakhulumeli e-Studio 7 bathi bekungasiwo umsebenzi wamasosha ukuthi axhuthanise abantu ngale ndlela. UMnumzana Kate Maziba isakamuzi seHarare uthi amasosha asehlukumeza uZulu kusukela kumaviki amabili adlule ngemva kodlakela olwenzakala ekutshengiseni kwabantu ngokungayi emsebenzini obekuqoqwe ngabenhlanganiso ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions.
Hayi, thina siyalo ukuthi ikhansili lomlando ukuthi lungise kube lungise idolobho leHarare libe lalo lihlanzekile, kodwa lokhu sokusenziwa amasotsha ukuthi sithathe umsebenzi wamapholisa ekhansili ezenzele yena. Njalo siyabona ukuthi uhambe echaya abantu, konke lokhu sokutshengisa ukuthi akusela mthetho lapha elizweni. So thina hayi, azivumelani lakho. Ngabe kuthiwa ukhansili uzenzele lokhu yedwa ngoba lo ngumlando wakhe.
Omunye odilizele ivinkili lakhe ngumnumzana Admire Matambo, yena osole kakhulu uhulumende ngesinqumo asithetheyo.
Nazimbare resit council sidilize yonke into, sebendizelele tuckshop yami azinto zeZimbabwe kazimango sikabe sizibuhlungu shiwa siphile njani eZimbabwe kona.
Lobanje ikhansili sithi isinqumo sokubhidliza amavinkili amancane emzini weMbare sivela kuhulumende, akulamdiko ovela kuhulumende oveza ukuba nguye osithetheyo. Imizamo yokukhulumisana nesikhulumeli sikahulumende unkosikazi Monica Mthwangwa ehlule ukuthi umsekeli wakhe umnumzana Energy Mthodi ubengafabeli ucingo. Ngokusenjalo umeya wedolobha leHarare ukhansela eBert Gumba namhlanje ukukhuthaze ukuba amalunga edale lephalamende aguqule umthetho ukuze kube lula ukuthi amakhansili adilize izakhiwo eziyabe zakhiwe ngokungekho emthethweni engaqalanga ayadinga imvumo yemthethwandaba. Ngimele Studio 7 seHarare, nguGibson Bebe.
Intengo yempahla ezitolo isikhuphuke okuphindwe kanengi-nengi kulandela ukuqonga kwentengo yamafutha ezimoda. Lokhu ngokunye kwabangela ukuthi uZulu angene ezitaladeni etshengisela ngokukhwela lokhu ngeviki edluleyo. Okwengezelele udubo lwentengo ukuthi izitolo eziningi emalokitshini zagqekezwa ngabantu ababetshengisela, ezinye zatshiswa. Umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe esigabeni seMathepeleland, umnumzana Comfort Mchekeza, utshele Studio 7 ukuthi uZulu ulamandla ukwehlisa intengo ngokungathengi impahla elentengo ephezulu kakhulu.
So into zentengo anti babagadi currently lapha eZimbabwe akula price control. Ama price while this government yanegotiate lama producers kuvunyelano ama price intengo ziyatshiyana endawo nezilalezi, but kula ma generally agreed price even kungela price around $50 at most, but isithengiswa nge-$45. But kuyayenzakala eziyindawo uyasifola sesithengiswa ngama-$2. Into leyo yavama kakhulu soon after i-tearaway yayenziwa leyana yatshisa izitolo, so kwaba le-short supply eziyindawo zakusela ndawo ezithengiswa kuhle kuhle. So kunabanye bayathatha i-advantage yokuswelakala kwe-product emalocationi lawana atshiswa amashop, bafike bathengise ngentengo enkulu ethanza yasithengisa nge-$3 iqiniso.
Manje ungathini wena ebathengini ukuthi kuyini amele bakuqaphele ngalesi sikhathi?
Abathengi into bafanele ukuthi bananzelele ngokuthi ama-price akhontrolwa yibo abathengi. Nxa sebesithi i-demand and supply iyadetermina, kheya ukuthi indlela abathengi bedimanda ngayo, bona abathengi bengabambana bethi into leyi siyayithenga ngemali leyi, othengisayo akwanisi ukuthi agcine i-product especially ama-perishable lawa njengemfinkwa for 2-3 days siyayehla and sesikhulumi tisane na vama pekari. Vaya deliver isinkwa enda oso. Onge mota zaujakamba kudeliver. Ende lave kutaza ava tengi. Kuti ngase sike nyiswa ngente nge $10, $10, $50. Linga tengi. Kia huya la. So ava tengi lave zalalela konoko. Kuya enzi. Seri kula manya ma project lao. Aso isinkwa kupela. Kufana lavo cooking oil. Kufana lama beverage drinks. Kufana lavo mazowe. Konge ya tola u. Ezi lempupu. We are talking in the same quest as a cool, but in the acting, sell out creation, pizza, and a pata sky, she couldn't figure a stage as soon as so. Gusuka is cut Lapana Kova, let's stay away as the impasse. I'm a price they can't take a cool, but so Monaco, something sell out as in Dow, like Lapana shop woman is out of Fulama window, which was saying, says into.
Esikhathini esiningi nxa abantu nxa kulodubo olunjengalona lolu ukuthi intengo kaziqondakali lokunye kunjalo liyaliphe abantu amacebo ukuthi nxa besiyathenga bakhangelene
amacebo ayebekhona but I think into a critical to our situation kakhulu kathesi into ye supply ilevel ye competition siyarijuswa ukuthi like endaweni enye wathola ukuthi kula mashopu angu-10 kathesi avandalayiswa so kulo 1 wazisasitisha eyakhe abanye 9 bakuprocess yokulungisa u-1 lo 1 esikhathi esiningi uyathatha i-advantage ekwazi ukuthi hala competition but into thina.
Hello, okay, ngumnumzana Comfort Mchekeza, umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe esigabeni seMathepeleland. Ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Uhulumende usebumbe ikomiti ye task force ezabona ngokugcwaliswa kwezixwayiso ze commission eyayikhokhelwa ngowayengumongameli wele South Africa umnumzana Kgalema Motlanthe eyayidingisisa ngezehlakalo zodlakela olwaqhamuka ngemva kokhetho ekuqaleni kukancwabakazi womnyaka ophelileyo lapho okwabulawa abantu abayisithupha libutho lesizwe. Isixwayiso lesi sivalisa ukulungiswa komthetho kwemithetho yokhetho ukukhulumisana kwamabandla ezombusazwe kanye lokudingisisa ngababangela loludlakela lababulala abantu. Ikomiti le iyabe ikhokhelwa ngabaphathintambo bakahulumende, inhlanganiso yamagqwetha eyeZimbabwe Law Society kanye legqwetha elikhulu likahulumende u-Attorney General. Lokhu kwenzakala umongameli Emmerson Mnangagwa esithi uyakhathazeka ngombiko osanda phuma kumsakazo weSky News othi amasotsha ahlukuluza abantu elizweni. Ukuhlaziya lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ngibona zani kumele ukukhangelwe konke. Ngoba kwenzakala khathesi nxa sikhangela sokufa abantu abaningi over 12 people walimala kwatsha abantu abaningi probably over 1,000 and over 600 people emajele okutshengisela ukuthi imbangela kumbe impande yenhlupho zabantu eZimbabwe lokhu esikhona kumele kukhangelwe khona lokhu ukuthi why kulokhu kulama-structures esingathi ngawe-violence. Ngoba nxa sikhangela even abantu ababevulela abantu ukuthi beluthe wangasabantu abavela ezigabeni singakhangeli nje ukuthi kube lama-task force kodwa kube kulungiswe impande yomonakalo ngoba nxa kunuka endlini awuspray i-perfume uyasusa into efileyo. So kuqakathekile ukuthi sikhangele ukuthi into efileyo kuyini, ingakhithwa njani into yangkhona kulokuthi kuspraye o-perfume kunukelele kamnandi kumbe kuspray ompukani ebefe kodwa insukela yendaba ingakakhangelwa.
Kodwa sesikhangela amazwi kamongameli Mnangagwa athi umangele njalo udedekile ngokuthi kulabantu abahlukuluzwa ngamasocha.
Asiboni ngoba ama civic groups akhuluma from day one ukuthi abantu bayahlukunyezwa, abantu bayahlukuluzwa. Kungathathi ukuthi uzokhuluma abantu abavela phandle kwezimabu ukuze belale. Ngoba khona lokhu sakhuluma kudala kuqalisa vele iproblema le ukuthi abantu bayachaya, abantu bayanyamanala, abantu bayathotshwa. So kuya simangalisa ukuthi khona enanzelela khona lokho kathesi. Anti bona babe-CP kula bantu abatshintsha ama-uniform ama-police station. Kuqakathekile ukuthi besilalele njengama-citizens.
Ubona i-task force leyana isebenza kuhle.
Yala kwaba nama-task force, kufunakala i-implementation. Siyakwazi okuhluphayo eZimbabwe. Esesifuna kathesi implementation. Indaba yama-electoral reforms asondaba enje. Ama-organizations anjenge-ZSC aqalisa ukukhuluma nge-electoral reform ngo-2000. La kadesi lokho ngakabe lama electoral reform. Kihloniphi constitution, kadesi kulabantu abayi-600 abavaleleyo abangavunyelwa bebela ama-lawyers. Kodwa i-constitution itimele bebela ama-lawyers. So kuyabe kuqakathekile ukuthi ezinye izinto ohulumende angabe ingxenye yakho ngoba kwesinye isikhathi sebe sifuna zanule esandla lezinsini zangkhona. So kuzaba nzima ukuthi kube ngiyofaka i-task force. Kunjenga ukuthi ngumdlali, aphinde abe ngu-referee, aphinde abe ngu-linesman. Kuzaba nzima ngoba esikhathini esiningi uhulumende nguyowonayo sibili.
Alo-ke ngumnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi ecubungulayo zombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela isimo esiqhubekela phambili sisiba sibi elizweni, abantu behlukuluzwa. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni, lingenelani kuhlelo. Okwamanje ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukuvalwa kweningi lengatsha zikahulumende weleMelika obese kulensuku ezedlula inyanga yonke kubikwa kubangele ukulahlekelwa ngamabhiliyoni ayisithupha amadola komnotho walelo lizwe. Umkhokheli webandla elikhulu eliphikisayo kweleVenezuela ozithi nguye umkhokheli welizwe ngoba esithi unqobe kukhetho, uJuan Guaido usekhuthaze ukutshengisela kwensuku ezimbili liviki emzameni yokuthi yokuthola usekelo kwabebutho ukuze bengasekeli umongameli Nicolas Maduro. UZulu uveza ukukhathazeka ngokuqansa kwenani labasakhulayo besilisa abasukela abasezifundweni zesecondary kusiya kwabaleminyaka engamachumi amane abasebenzisa ukudakayo kanye lokunatha utshwala ukwedlulise amalawulo. Okuninga sikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Iningi labasakhulayo abangathandanga kubethwa ngamagama bathi imbangela enkulu yokuthatha udakayo lokunatha utshwala okwedlulisa amalawulo yikuthi kabalakho kokwenza okokuziphilisa. Ukuswela umsebenzi bathi kuyabahlukumeza engqondweni, kubafuqa ukusebenzisa udakayo lotshwala emizameni yokuba bakhohlwe induba bakizo zokwehluleka ukuziphandela. Osakhulayo u-Anopa Murambiwa ngomunye wama-junior councillors edolobheni leHarare emela isigaba sika-ward 41. Yena ke ulandisa ngokunye okubafuqayo ukusebenzisa izidakamizwa kanye lokunatha utshwala ngendlela eyingozi abasakhulayo njengaye.
What was being stated that you find 40% of all suicides happen to be because of drug abuse.
So ngamachumi amane ekhulwini kwalabo abathatha impilo zabo kungokubangelwa yokusetshenziswa kwezidakamizwa. Nxa kusiza kulolu daka lokusetshenziswa kwezidakamizwa sandise ukuba betha ngamagama amazwi sithi singabalunganga. Kodwa singalukhangelisisa lolu daba lokusetshenziswa kokudakayo uzathola ukuthi kungasintando yabo laba bantu, kuyabe kukhona okubafuqayo. Ngabantu abafuna ukutshengiswa uthando.
Kungalesi sizathu uMurambiwa oyisifundi se St John's Emerald Hill eHarare ekhuthaza uZulu ukubambisana ukulwisana lalolu dubo obusekelwe ngu-Detective Assistant Inspector Majaha Mkhwananzi wohlangothi olubona ngezokuvinjwa kokungeniswa kwezidakamizwa elizweni olwe-CID Drugs and Narcotics.
So thina besixwayisa uZulu ukuthi akasikhangeli siseni abantwana lapha abahamba khona ngoba sisivuma thina ukuthi indawo yethu kungabe kusemathown kungabe kusemakhaya khona bezibabhu sebehlangana lotshwala sebehlangana lento ezidakayo lula. So kabaphiwe imfundiso esingayibiza ngesithiwa sithi drug resistance education ukwenzela ukuthi uma behlangane lakho kungabe thusi kumbeni bangawuqabuli bebe vele sebezilungiselela ukuhlangana lakho bayenze esingathi yi-choice kumbe bakhethe bona impilo engcono.
Uthi lo asomsebenzi wabasesipholiseni kuphela kodwa kudinga ukusebenzela ndawonye kukaZulu wonke elizweni ukuluqeda lolu dubo.
Umunye abeke thi sidle ngkhaya ngale uyanika imali kahlali labantwana phansi ngala sikhathi la usebuya kuphela ngokuthi ah usehlangane lomntwana osela ama-drugs kathesi usefuna ukuthi ngakuya sekuphele khonapo. Unanzelela ukuthi phela lwana osedaka kwakhe kumbamba ingqondo kwambamba umzimba so uzathatha isikhathi sokufuna labana abelaphisayo esingathi i-rehabilitation esilungu. So ke nxa kungasenzanga ngaleyo ndlela usala kuyinkinga. Excuse me, uzulu kavuka asinika amaphapha layo ukuthi kume nje kanjani.
Kwagcizelelwa ngufather Cloud Maganga webandla lokholo lwesikristu le-Roman Catholic Church onguparish priest e-St. Genesius emzini we-Marlborough edolobheni le-Harare.
Le problem ehambayo esiyibonileyo ukuthi abantwana bethu abaningi sebesebenzisa ama-drugs njengoba bahlangana nezinto eziningi empilweni yabo ukuthi ngesinye isikhathi akuna msebenzi akuna into yokuyenza. So ngalokho sebehlangana nabanye abangane babo sebenza into yama-drugs.
Ufather Maganga uthi ilo msebenzi omkhulu inkokheli kwezokholo ukukhuluma phezu kwayo yonke into eyenzakala emphakathini ukuze ilungisiswe.
So kumele lathi sibone ukuthi empilweni ikuyini okwenzakalayo ngako ke kumele sikukhulume singayekeli ukukhuluma njengoba singabuya ndawonye even e-church laphana sijumayela sikhulume ngento leyi ukuthi leyi into esihluphayo nje sindawonye nje i-church ezimuli lasempilweni.
Umnumzana Anselin Tinashe Chimonyo ngomunye wabongi abasebenzisana loZulu obulawa yimikhuhlane yengqondo eParinyatwa Group of Hospitals engunesi in charge kulolo hlangothi. Ulandisa ngokuqansa kwenani labasakhulayo abesilisa abatholakala besizadinga usizo kuleso sibhedlela.
Mainly the boredom, lack of recreational activities to do and lack of employment.
Esiningi lokhu kubangelwa ukuswela okwenza. Umuntu ezihlalele isikhathi sonke, ukuswelakala kwendawo zokuzilibazisa nokuswelakala kwemisebenzi. Iningi labo bafundile sibe kodwa udube ukuba abalalutho lokwenza ngaphandle kokusebenzisa okudakayo lokho. Ngingathi mina kulokuswelakala kolwazi ikakhulu ebantwini abadala ukuhlolisisa lezo nkinga abasakhulayo laba bebhekane lazo.
Uchimonyo uthi isilinganiso sokuthathu kokune 3/4 sabasakhulayo besilisa abadinga usizo ngase bebulawa yimikhuhlane yengqondo ngemva kokusebenzisa okudakayo ngendlela ekusibanga esibi kanye lokunatha utshwala okwedlulisa amalawulo.
You might have schizophrenia or temporal.
Ngaba lomunye umkhuhlane wengqondo ngesikhathi esiza esibhedlela kodwa inhlolisiso ibisiveza ukuba kungezelelwa yikusetshenziswa kokudakayo.
Ukuswelakala kwendawo zokubatholisa usizo lokubabonisa ingozi ekhona ma bengaqhubeka bethatha udakayo lokho kanye lokunatha utshwala ngendlela yedlulise amalawulo ama-rehabilitation centers njengalokho okutholakala emazweni athuthukileyo abezempilakahle bathi ngokunye okwenza kube nzima ukuluqeda lolu dubo emazweni asathuthukayo njengeZimbabwe. Bakhala njalo langenani lengcwethi zalumkhuhlane labasebenzela lolu hlangothi lwabasiza ababulawa ingqondo abathi liphansi kakhulu lona udubo luqhubeka lukhula. Ngimele iStudio 7 ngise Harare, ngingumevisi Gama.
Izakhamizi zeMtare zamukele ngenjabulo enkulu inyathelo elithethwe nguhulumende lokubuyisela amabhasi enkampani yakhe eZupco edolobheni leli. Izakhamizi lezi zithi lokhu kuzazinceda kakhulu njengoba abemchova lamakhombi kade sebezenzela umathanda bekhweza intengo yokugada amahlayana. Amakhombi abikwa abe esehlawulisa amadola amabili uhambo lunye oluhlawuliswa idola linye ngabe Zupco. Baningi kanye lengcwethi ezicubungula ezomnotho abathi zizayicela isivuthiwe njengoba uhulumende wake waqala umsebenzi wokuhamba kwala mabhasi kodwa kwagcina kusiba lukhuni ukuthi aqhubeke esemgwaqweni. Kwezemidlalo umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthi uqatshwa kukaBikthemba Ndlovu kuza kwenza yena athole ithuba kanye lesikhathi esokusebenza labadlali abasakhulayo abayibo ikusasa yaleli qembu. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inkokheli yeqembu leHighlanders lonyaka iphe ithuba umqeqeshi waleli qembu uMatinda Ndlovu ukuba achazele amalungu aleli qembu ngenhlelo zakhe emhlanganweni waleli qembu oqhutshwa minyaka yonke ekuqaleni komnyaka. UMatinda usebenzise leli thuba ukubatshele amalungu eqembu leHighlanders angenela umhlangano oqhutshwe ngesonto edolobheni lakoBulawayo ukuba lonyaka uzasungula inhlelo ezizakwenza ukuba iqembu lizibhekele abadlali balo. Okuyinto athi nyakenye bekungekho lula ukuba ayenze ngoba isikhathi sokwenza lokhu ebengasitholi. Ngalokho ke uthi ukuqhatshwa kukaBikthemba Ndlovu uba ngomunye wabasekeli bakhe sekuzamkhulula ukuba aqede isikhathi esikhulu elamaqembu abasakhulayo.
Roaming in uBikthemba was not by the side. His bone was yabanana. He drive yankona yokutholana. Let's say abantwana beHighlanders who understand the football yeHighlanders uthi bangene kusystem. So uleta uBikthemba uthi abuye azojoyina kufirst team. Senza thini thole isikhathi manje esokuthi ngikwanise ukuthola sifake ama-structures in terms of development. So kufanele ukuthi sifake i-philosophy lana from the under 14. Ngizathola-ke isikhathi manje sokuthola ngikwanise ukuthola ngibe ama-under 14, under 16, under 18.
UMatinda uthe eqatshwa liqembu leHighlanders ekuqaleni kwanyakenye waphiwa umlando wokuphendukisa isiko laleli qembu elokuzikhulisela abadlali okutsho ukuba nguye njalo okumele atsho ukuba kudlalwa njani kusukela kuqembu labasakhulayo kuze kufike kuqembu elidlala kusigaba se-PSL. UBikthemba Ndlovu nyakenye ubeqeqetsha iqembu leBulawayo City kanti phambilini kwalokho uke wasebenzayo engumsekeli kaKelvin Kaindu ngesikhathi beqatshwe ngamaqembu abalisa eleHighlanders eleTriangle kanye leleHowmine. Ngesikhathi esadlala ibhola uBikthemba udlale kwisikhathi eside uqembu leHighlanders, wadlalela njalo leqembu lesizwe lama-Warriors, ikanti-ke wadlala selizweni laseSouth Africa lapho adlalele khona amaqembu abalisayele Morocco Swallows kanye leMpumalanga Black Aces. Omunye umsekeli kamqeqeshi obevele esebenza noMatinda Ndlovu nyakenye nguMandla Mpofu kusithi umqeqeshi weqembu leBosso 90 uMelusis Bandala ubephathisa kodwa inkinga yakhe kuba akavunyelwa ukuhlala ebhentshini njengoba engela sithupha sika-CAF A okumele kube yiso esiphethwe ngumqeqeshi oqeqetha kusigaba se-Premier Soccer League kwele Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Kati kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Iningi lezakhamizi zeMbare eHarare zilahlekelwa impahla ebiza imali eningi kakhulu ngemva kokudilizelwa amavinkili lamabhizimusi amancane ngamapholisa ekhansili yeHarare emanyene lakahulumende kunye lamasosha. Intengo yempahla ezitolo isikhuphuke okuphindwe kaningi kulandela ukuqonga kwentengo yamafutha ezimota. kwezemidlalo sizwe uthi umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthini ngokukhethwa kukaBekuthemba Ndlovu. Siludviba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, asidibaneni njalo ngo 6:30 ekuseni. Igama nguChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 6:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.